zikuitika mnyaya zoku famba nendege ma airports wa America na mamwe ali kunze kwenyika ndozo kuti kuru kuita chando chirikudona chirikunaya chichi zadza ma airport chidzadza ma roads zvokuti ndege kune dzimwe nzvimbo dzakaita sana Chicago muno ma America dziri kutadza kusumuka pa airport sobva dzokanzira kuti dzisikuenda kozoita varwere vanobatwa nechirwere che COVID chiriko icho vanosanganisira vashandi vamwe voku airport vangava vashandi vanotutira mabhegi vangava vashandi vanodhiraivha ndege navashandi vese vanosevenza kuairport vari kurwarawo vamwe vacho vachitadza kuinda kubasa zvinozoita kuti ndege isange inenge isina kunge ina vashandi vakakwana. Zvekare migwagwa yendege yapasi paairport inenge yakazara chando chinofanira kunge chichimbokurwa chose ichochi. Saka zvinoitika ndozvokuti ndege kuti inatsofamba zvakanaka inenge ina vashandi vakakwana yagadzirirwa zvakakwana mugwagwa wayo pamwe chete namapapiro ayo. Saka kana izvozvo zvisina kuitwa nokuda kwekuti kune chando zvinenge zvichitova safe kukanzura ndege kukanzura rwendo irworwo kubvira mazuva 8 apfuura zuva nezuva kwaikanzurwa ndege dzinosvika kuma 1000 nhasi dzatosvika kuma 2000 dziri kukanzurwa vashandi vashandi vachitadza kuwanikwa. Zvekare kune ndege makambani endege mamwe akatoti vashandi vayo vanokwanisa kushanda muna January overtime tinokwanisa kuvapa pay yavo times 3 kuitira kuti vakwanise kufambisa vanhu vari kubva kuholiday.
Matara nenyaya yevashandi vemuma airlines ava profesa, chii chasakisa kuti vanoshanda pama airports kana kuti mudzindege umu vanyanye kubatwa necovid 19 kudari?
Chajanye kuita ndechokuti uno kuAmerica inguva yewinda yechando chinoita kuti vanhu vaungane mudzimba pavanoungana mudzimba nyange vapinda mudzimba vana mamask vanobva vabvisa mamask iwayo. Zvekare inguva yeholiday yatinoziva kuti vanhu vanoungana vabva kumativi akasiyana siyana enyika vanenge vaine zvavanenge vainazvo zvisingava zvirwere. Saka vashandi vekuairport vanhuwo vanogara mudzimba dzatinogara vachiunganawo nehama dzavo dzinoibva kumativi mane enyika vanobatwawo nechirwere ichochi. Ndo zviri kuitika kuti chirwere chemhando yeCovid 19 ichi chiriko mazuva ano cheomicron chinonyanya kubatirisanwa zvakanyanyisa chaizvo. Saka ndo chapambira muAmerica munomu kuti tiri kuona kuti vari kuenda kuzvipatara vatokwira zvenhamba dzacho dzawanda vari kufa zvekare nhamba dzacho dzawanda zvekare. Saka zviri kubatawo vashandi vangava vokuairport vangava vomumakambani tinonzwa kunyange zvikoro zvinofanira kunge zvichivhura mangwana zvatodi zvatoti tombomira kune dzimwe nzvimbo nokuda kwechirwere icho chichi.
Kukanzirwa kwemaflights awa profesa kunobata zvakadini nyaya dzezveupfumi?
Kunobata nyaya dzeupfumi nenzira dzakawandisa chaizvo nokuti patinoona ndege iri mudenga umwe isu tine tichifungira kuti inonge ichingova navanhu chete vairi kuendesa kwairi kuendesa. Ndege dzinotakura zvinhu zvakawanda zveupfumi hwenyika zvinotakura yatinoti cargo iyai zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kune dzimwe nzvimbo zvatengwa ikoko dzingava kana hembe chaidzo dzingava kana mishonga yamapiritsi chaiyo. Saka kana ndege ikasasumuka inenge yatodzasa upfumi hwenyika nokuti zvainge ichifanira kutakura pamusoro pavanhu. Zvekare vanhu ivavo vatokona kuenda ipavo vamwe vacho vanga vachienda kumabasa kunoshandira upfumi hwenyika. Saka zvinotinyanya kuafekta chaizvo saka